This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri, tunosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu, chivabvu 6, 2015.
Makateerera kustudio 7, ndevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tunotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Telecel Zimbabwe inopa hurumende mwedzi mitanhatu yekugadzirisa resonance rayo kutadza kuita izvi yokwidza nyaya iyi kudare reInternational Center for Settlement of Investment Disputes.
Hurumende inoudza paramende kuti iri mushishi yekutsvaga murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara avo vava nemwedzi miviri pasina anoziva kwavari.
Bato reMDC Renewal Team rosunga kuita Congress yaro gore rino.
Ii ndiyo mimwe msore inaudzedudza nhasi ichiuya kwamuri chibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Hurumende yaronga nhasi musangano nenyika dzinopa rubatsiro pamwe nemasangano epasi rose anopa rubatsiro. Musangano uyu wanga uri wekutsvaga nzira dzekuti masangano anobatsira pasi rose angashanda sei pamwe nehurumende mukuita mabasa ebudiriro. Vachitaura pakuvhurwa kwemusangano uyu, gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vati zvakakosha kuti hurumende nemasangano anobatsira zvigare pasi potsvagwa nzira dzekushanda zvakajeka kuitira kuti kana paine masangano asiri kushandisa mari dzavo nenzira kwayo atorerwe matano. Vachinamasa vati musangano uyu ndewekutsvaga nzira dzekuti rubatsiro rwese runopinda muZimbabwe runge ruchiitwa nenzira yakajeka.
Vativo izvi zvikaitwa hurumende ichaona kuti hapana rubatsiro runoshandiswa nenzira isina kuwiriranwa. Murongi wezvirongwa zveUnited Nations muZimbabwe vaBisho Parajuli vativo mushandira pamwe munyaya dzerubatsiro huchabatsira zvikuru mukutwasura zvinhu zvisina kumira zvakanaka mukufambiswa kwemari dzerubatsiro. Hurumende yeZimbabwe yakabviswa pazvirango zveEuropean Union izvo zvakapa kuti ikwanise kupiwa mari inoita mazana maviri nemakumi manomwe emamiriyoni emadhora semari yerubatsiro inobva kuEuropean Union. Musangano wanhasi wakatarisirwa kubuda nezvisungo izvo zvichaendeswa kuhurumende kuti zvizozeiwa nedare remakurukota. Direct from Washington, the
Voice of America, VOA. Kambani yenharembozha yeTelecel Zimbabwe yapa hurumende mwedzi mitanhatu yekugadzirisa nyaya iyi kana kuti inge yokwira kudare International Center for Settlement of Investment Disputes riri muWashington DC rine ukama hwakasimba neWorld Bank. Telecel Zimbabwe yanyora tsamba kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kugurukota rezveumhizha mukufambiswa kwamashoko vaSuperman Ndiwanzira, gurukota rezvekuendeswa kwehupfumi kuvatema vaChris Mushowe uye mukuru wePortras vaBigstone Sireu.
Telecel Zimbabwe yakakanzurirwa resonance ichipomerwa mhosva yekusatevedzera mutemo wekuendesa upfumi kuvatema unoti makambani ekunze anofanira kupa zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana kuvatema vemunyika. Izvi zvinonzi zvapawo kuti vamandiwanzira vaite musangano nevamiriri vekune dzimwe nyika kuti vatsanangure mamiriro akaita zvinhu muTelecel Zimbabwe. Zimbabwe yave nenhoroondo yekuendeswa kumatare ekunze ichipomerwa mhosva yekutyora zvibvumirano zvekudyidzana nedzimwe nyika uye kutyora mitemo. Hatina kukwanisa kubata vamandiwanzira kuti tinzwe zviri kuitika, asi tabata muzvinabhizimisi vachishanda nesangano reResource Exploitation Watch vatafadzwa musarara kuti tinzwewo maoniro avo nezvedanho reTelecel rekuda kukwidza nyaya iyi kumatare ekunze.
Todaira kuti handizvo zvavafanira kuita. Madziro angu enyaya ndeyekuti svombe rino vakaenda kudare dzimhosva vachikumbira kuti dare dzimhosva imise veporters kuti vasakanzure license uyezve vasadzime teleso apiwu yavo yanguva isa kuna minista inzwiko saka kana vachinge vamhanya uku vasina kunge vata vawirirana naminista kana kuti vapedzerana naminista todara kuti pane dambudziko asi daro guru ramuri kutaura iri rinongotambira chete nyaya zvinoratidza kuti kwabviwa hakuna kumera mushe uyezve vatadza kuwana rubatsiro kubva kumatare edzimhosva nekugovernment but dare redzimhosva riri nenyaya iyi riri kuongorora nyaya iyi saka ndodaira kuti vamhanya kuenda mberi
asi izvi hazvizokanganisi here chimiro chezimbabwe kunze uko kune vaya vanenge vachida kuya kuzouchika mari munyika vachiti zimbabwe inogara ichiendeswa kumatare nevemabhizimisi
nyaya iripo ndeyekutarisa chokwadi chiripo panyaya iyi vevimbocom vanova maforeign investors vanga vagara vachida kubuda saka ndodaira kuti chiripo ndechekuti tinozoshamisika kuti sei vaakuenda kunze kunomhanara kuti tatorerwa chinhu changu vagara vachida kuuda ndodaira kuti hurumende iri kugadzirisa nyaya yekuti vaone uwandu hwavo hwemashares uyezvine kuti ndemari uyezve vakwanisa kupiwa
muzvina bhizimisi vachishanda nesangano reresource exploitation watch vatafadzwa musarara vari parunare muHarare tabatawo vaimbova gurukota rinora nezveumizha mukufambiswa kwemashoko vanelson chamisa kuti tinzwewo maonero avo nezvenyaya iyi
maonero angu ndeyekuti sekutaura kwatakaita minista tichivapawo mazano neuchenjeri ngavaite kuti vagadzirise urongwa hwelicensi iri pakati pehurumende neteleso igadziriswe kuitira kuti vashandi vawane mukana nokuti takataurira vamhando wanzira takataurira hurumende kuti zvakakosha kunzwa tsitsi kuvashandi vanosvika zviuru zvakakosha kunzwa tsitsi kuvashandi vamwe vanoshanda mune zvakasiyana vachitengesa majuice cards nezvimwe zvakadaro vanosvika kuzviuru zviviri nezvishanu kusvika kuzvitatu ivavo ndo vanofanira kurangarirwa vapiwawo mukana wekuti kambani isafa nekuti ndo pavanga vachikama ndo pavanga vachinwa ndo pavanga vachiswera vachifudza saka kuuraya mombei kuuraya musha kuuraya mombei kuuraya nyika
tiri kunzwawo kuti iyo kambani iri kuti inogona kuguma yoenda kudare rinotonga mhosva dzakadai pasi rino reinternational center for settlement of investment disputes izvi zvinorevei kunyika yezimbabwe kune vaya vanenge vachida kuzovamba mabhizimisi munyika
munongedzwa wavapo kune vamwe vekune dzimwe nyika ndokuti mukauya kuno munoswera magocherwa zvinhu zvenyu nokuti vanhu vedu vari kutungamira hurumende yana kangembeu kurima kwandikona vakangoona kwangoita sokuti kurima konetsa vanonokanga dziri mbeu zvokuti havambozinorime saka hakuna ungada kukangirwa mbeu anenge ane mari yake anobvawo kuno kuti anouya kuzokanda mbesa kuti dzite zvibereko zvino vana kangembewa vana chimusora vanobvongodza muto kusiva kwavakaguta vanokanganisa zvokuti hapana angada kuti ipikwe kana zvinhu zvakadai
avo vanga vari vaimbova gurukota rinora nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vanelson chamisa vari parunare muHarare
bato reMDC Renewal Team rinoti rasunga kuti riite musangano waro mukuru wecongress gore rino uye kushanda pamwe nemapato pamwe nemasangano ane maonero mamwe chete nesangano iri murwendo rwaro rwekuburitsa vana vezimbabwe muutapwa hwenhamo yarunoti vakaiswa nebato rezanupf mutauriri weMDC Renewal Team vajacob mafume vanoti musangano wekomiti yepamusoro yebato ravo uyu kana kuti management committee waitwa nhasi kuvulawayo wakurukurawo nezvenzara yakatarisana nenyika pamwe nemamiriro akaita zvino munyaya dzeupfumi nemagariro vamafume vanoti urongwa hwavepo ndehwekuti vabude nehwaro hwavachafamba nahwo mukuronga kuti vakwanise kuita kongresi yavo muna gunyana wegore rino vanoti musangano uyu wakurukurawo zvakare kudzingwa kwenhengo dzebato kubva mudare reparamende ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi
musangano wedu vaita meeting yemanagement committee kubulawayo uko tanga tichikurukura nenhaurwa dzekuti tiite congress roadmap yebato redu then secondly tatichikurukura nenhaurwa yekutambudzika kuri kuita munyika hakuna chikafu kune nzara iripo ikonomi yamira saka tatichida kuti tipangane mazano anokwanisa kutibetsera kuti tinge tichibudisa vane muZimbabwe mumatambudziko avapinzwa nebato reZANU-P. Zvinenge zvava kubuda pachena kuti ZANU-PF nyika yayamira pamuganhu ende yatadza. Saka tatichida kuita nharuwa yokuti vanhu veZimbabwe tingafamba takadii kuti tibude mutsekwende yatapinda iyi.
Bato renyu riri kutarisirwa rini kuita Congress?
Tiri kutarisira kuiita gore rino kuna na September, thereabout, kuti kana roadmap yedu ikabuda zvakanaka tikwanise kuita Congress yedu. Asi chikuru-kuru chatiinacho ndechekuti nyika yaakuda masolutions and iri kuda masolutions now.
Bato renyu ranga rine urongwa hwekuumba mubatanidzwa nebato reMDC inotungamirwa navaWelsh Mancube. Nyaya iyi maiibatawo here mumusangano uyu uye kana maiibata yabuda sei?
Roadmap yedu tinayo, asi kuti iko zvino bato nerimwe bato rine zvariri kugadzirisa. Kana izvozvo zvagadzirisika tobva taenderera mberi kuti tibatane. Ende hatisi kuda kubatana nebato ravo chete, tinoda kubatana nemabato amwe akawanda arimo munyika nemaindividuals nemainstitutions.
Vanga vari mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vari parunare muBulawayo neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaudza dare reparamende kuti hurumende kuburikidza nemapurisa iri kuenderera mberi nekutsvaga murwiri wekwedzoro dzevanhu vaItai Dzamara avo vakapambwa kumba kwavo kuGlenview musi wa9 kurume. Aka ndekechipiri vaMnangagwa vachibvunzwa nezvenyaya iyi mudare reparamende mushure mekunge vambobvunzwazve mudare iri muna kurume vakati vanhu vakapamba vaDzamara vacharangwa zvakaomarara kana vabatwa. Asi kusvika pari zvino hapana chati chabuda. Mutikitivha ari kutungamira kutsvagwa kwavaDzamara, Assistant Commissioner Crispin Makedenge, vanoti vachiri mushishi rekutsvaga vaDzamara. Mukuzeya nyaya iyi tabata vachamisa kuti tinzwe kuti vapuwa mhinduro yekuti kudii navaMnangagwa.
Hongu ndasumudza mubvunzo kuna vaMnangagwa kuti ko vaDzamara tingangoti here munhu otsakatika semhuka ingambudzi tikapedza makore nemakore tichitsvaga wani mombe nhema inenge yashayikwa ine gwapa jena pagumbo ikatsvagwa wani kana paDB yarasika. Ko munhu anova akakosha akasikwa nomufananidzo waMwari angangorova here zvaitarwa nasekuru Gora kuti kufa kwangu zvarova ndozojurudzwa nevanondida? Ko iye Dzamara uyu worova here wozojurudzwa nani? Ndo mashoko atatichipa kune vakuru vehurumende vaMnangagwa nevamutevedzeri wemukuru wehurumende. Havana havo kuzotsikitidza kuti chii chinogona kunge chichiitwa. Vangotaura kuti vari kutodawo kunzwa huchapupu kubva kune vanoziva kana kuti vangava ne urongwa kana umbowo hwekuti vangava kupi vaDzamara. Ava ndo vangazobatsira hurumende kuti ione kuti ingaita sei. Asi tataura kuti isusu sevaMP hatifari hatigutsikani nemamiriro akaita kunzwe kuti vanhu hapana kuzadzikiswa kwokuti munhu nemunhu anenge akachengetedzwa kana achirarama muZimbabwe. Zvinova zvinotyora bumbiro, zvinova zvinotyora mhiko dzekuti hurumende iripo kuita basa rake.
Asi pane chimwewo here chingaitwe neparamende kuona kuti vari kuferefeta nyaya iyi vaita nemazvo?
Ndo zvatoda kuti tione mudare reparamende kuti tingazama kusunungura papi mabhaudhi kugadzirisa zvinhu zvite zvakanaka.
Mumiriri wekuwadzana Central mudare reparamende vaNelson Chamisa vari parunare muHarare.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa919am pa4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Gurukota runoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kerry vanoti vachakurukura urongwa hwekumisa rubatsiro munyika ine hondo Yemen apo vachashanyira Saudi Arabia. Mutori wenhau weVOA Pam Dawkins, uyo ari kufamba navaKerry, anoti gurukota iri rabudisawo urongwa hwemari inoita mamiriyoni 56 nemasere emadhora yekubatsira Yemen apo vambomira muJibuti nhasi. bazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika rinoti mari iyi ichashandiswa muzvirongwa zvechikafu, mvura, pekugara nezvimwe zvekubatsira vanhu vanosvika mamiriyoni 10.6 vanoda rubatsiro muYemen.
Mutungamiri wenyika yeBritain, mutungamiri wehurumende yeBritain vaDavid Cameron pamwe nemutungamiri webato rinopikisa vaEd Miliband vari kutsvaga rutsigiro rwevanhu pamberi pesarudzo dzenhengo dzedare reparamende dziri kuitwa mangwana. Tsvagiridzo dzakaitwa dziri kuratidza kuti panonetsa kubuda pachena kuti ndiani achakunda sezvo vakaita mangange. Zvaburitswa hazvo zvinoratidza kuti bato ravaCameron reConservative Party ringangoita zvikamu 33 kubva muzana, ukuwo bato ravaMiliband reLabour rine zvikamu 32 kubva muzana.
Mutungamiri weMDC vamogenzvangirai vanoti veruzhinji vanofanirwa kutarisira kuoma kwezvinhu munyika sezvo hurumende yeZANU PF iri kukundikana kugadzirisa zvinhu. Vatsvangirai vanoti veruzhinji vanofanira kuomesera hurumende yavaRobert Mugabe kuitira kuti ishandure utongi hwayo hweudzvanyiriri hwosakisa kuti veruzhinji vadye nhoko dzezvironda. Mutoro wedu enhaulo yedhamoyo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavakaita nemugovera mudanga mvura kwamutare, vatsvangirai vakasimbaradza danho rebato ravo rekuti harizi kuzopinda musarudzo dzemabyelections kudzamara mitemo yesarudzo yagadziriswa zvinotambirwa nemunhu wese. Vatsvangirai vakati kupinda musarudzo idzi kutambisa nguva sezvo hurumende yeZANU PF ine utsotsi hwose hwekubiridzira sarudzo idzi.
Without reforms, no elections. Without reforms,
no elections.
No elections.
Without reforms,
yes. Chokutanga political challenge nechokuti kubva nakubva ZANU PF has never lost an election vaka accept 2008 takadya but vakaramba saka tinozviziva kuti unless there are mechanisms zvokuti pale the transfer of power we are wasting our time.
Basi vatangira vakati kana paine vatsigiri vebato ravo vanoda kunovhota musi wa10/10 vanofanirwa kunondobvonyongodza magwaro ekuvhotera kuitira kuti ave maspoiled papers senzira yekuratidza kusafarira kwavo zviri kuitwa navamugabe musarudzo nguva dzose. By-election iri kuitwa muchikangadanga mvura zvichitevera kudzingwa muparamende kwavaArnold Tsunga mushure mekunge vabatana neMDC Renewal Team.
Without reforms,
no elections.
Kana wapinda uine shari muno muchikangadanga mvura musi wacho unodzanzi kunoita election. Kana wati iwe une shari rokuda kungonovhota chete. Do you know what you do? You go in, wonyora pachipepa chiya kuti without reforms, no election. Chinja! Maitira hako!
Vatsvangira vakati munyika munofanirwa kuva nekugedageda kwemenu zvakanyanya kuitira kuti ZANU PF ishandure maitiro ayo. Vatsvangira vakatiwo vanhu vanofanirwa kuratidzira vakawanda kunyange hazvo zviine njodzi yekurohwa, kusungwa nemapurisa kana kutsakatiswa sezvakaitika kuna vaitaidza mara.
Nyaya yatiri kutaura inoti lead that one thing. Mufanhu avaita chacha chimurenga chacha harindi. We have to escalate the crisis in this country toward a solution. Pano munhu anorwara nekenza akaita 10 years achingorwara, it's a slow death. Isu hatichadi slow death. Tirikuda a quick solution to the crisis we face in this country.
Vatangira vakati munyika munofanirwa kunge mini nekusununguka kwemunhu wese, vakati hazvibatsiri kuenda musarudzo dzinozivikanwa kuti ZANU PF ndiyo inongokunda kuburikidza nekumbunyikidza vanhu. Vatangira vakakurudzira kubatana kwakasimba pamwe nekuvimbika kwenhengo dzebato ravo kuitira kuti vafambise zvakanaka mabasa ebato ravo iri. Vakayambira nhengo dzebato iri kuti dzipe rumekedzo runokodzera kuvatungamiri vavo munzvimbo dzose, uye vatungamiri ava varemekedzowo vanhu vavanotungamirira. Asi nhengo yeZANU PF Central Committee vaisawo mupfumi avo vari kukwikwidza musarudzo dzemabyelections muchikangadanga mvura, vanoti mashoko avatsvangira ekukurudzira vanhu kuti varatidzire anokanganisa kugadzikana kwenyika.
Public rebellion yenyika hachisi chinhu chinovaka Zimbabwe, hachisi chinhu chinovaka rudzi, as a country.
Vamfumi vachenge vachikwikwidzana nevamwe vatanhatu vanoti vaJames Mndenda vakazvimirira, vaMaxwell Twedzai veReform Zimbabwe vachenge taikadzere vakazvimirira, varuramai Musiwa veNational Constitutional Assembly nevamwe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri musangano reWomen of Dominion International riri muAmerica zvinoti zviri kuita zvirongwa zvakawanda kumusha, uko zviri kuchengeta nherera nekutumira mishonga inoshandiswa nevanorarama neusope. Mutungamiri wekomiti inomirira zvirongwa zvemuZimbabwe, Dr. Natsai Zhou, vanoti vari kufara nemabasa ari kuitwa nemadzimai anobva kuZimbabwe ari muAmerica ari kubatanidza mari nezvimwe zvinhu zvekutumira kune vanoshaya kuZimbabwe. Dr. Shaw vanoti sangano ravo rine musangano mukuru muna Chikunguru, apo pachange paine zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumakereke akasiyana-siyana zvichipakurirana shoko muguta reCincinnati kuOhio muAmerica. Marvelous Mhlanganyawi weStudio 7 ataura naDr. Shaw pamusoro pezvirongwa zveWomen of Dominion International.
Noshandira kubetsera vanhu vekumusha, and vazhinji vacho vatakaona kuti vanoda rubatsiro rwatingaita isu is vana vechikoro vadiki, usually vari kumaruzevha kure nemataundi nemadzimai, especially vana mbuya vana gogo vari kuchengeta vana vakafirwa nevabereki nezvirwere zvakaita seAIDS nezvimwe zvakadaro. And then tinobatsirawo vanhu vanonzi they live with albinism, vanonzi maalbino kumusha.
Zvii zvamuri kuita semadzimai ari muno imomo muAmerica kuti mushande nevamwewo vari kuZimbabwe?
Kazhinji so far tinowana maemail, vamwe vanongokola president vachikumbira rubatsiro pazvikoro zvavo kana pavanogara. Saka zvinhu zvavanenge vachikumbira usually ndezvekuchikoro, hembe kana mabhuku nezvimwe zvakadero. Saka tinobatsirana vari kuno kuunganidza zvinhu zvacho zvitumira kumusha. Vari kumusha vobatsira kuti vazviendese kunzvimbo idzedzi. Tine vaSimunyu, Steven Simunyu, vanoshipa zvinhu kumusha. Vanotibatsira free of charge kuunganidza zvinhu zvatinenge zvitaunganidza kuzviendesa kuNew York kwazvichazonoshipiwa neimwe kampani yatiri kushanda nayo yaMr. Mark Grasho, inonzi US Africa Children's Fellowship. And vanoshipawo zvinhu kumusha kuZimbabwe kuzvikoro vachibatsira. Saka mukontena mavo tinokwanisa kuti kana taunganidza zvinhu toisawo zvinhu zvedu imomo zvobva zvakwanisawo kuenda kumusha.
Zviri nyore here kubatanidza madzimai ari imomuno mudiaspora kana matingati muAmerica kuti vawanikwe ivo vachibatana kuti vabatsirewo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe?
Chaizvo, because Women of Dominion payakatangwa yanga iri yokuita kumubatanidzwa vakadzi vazhinji mumachechi non-denominational. Saka vanenge vari vanhu vanoda kusangana vachitawo zvavaita kumusha. Saka from that takangoona kuti just kungosanganawo tichiita worship, tichirumbidza Mwari pasina chimwe chinhu chatinoita zvingashaya basa.
Kana pane vakateerera vangange vari kuda rubatsiro kubva kusangano renyu, vanofanira kuita sei? Vanokuwana ikupi?
Macriteria yedu, tinoda kubatsira vanhu, like I said, vari kumaruzevha chaizvo, vasiri pedo nemataund, nokuti tiri kuda kuidza kuona kuti taita reach out kuvanhu vakawanda. And also tinoda kubatsira vanhu vasati vawana rubatsiro kune any other organization or kuwana mamwe madonations. Saka tidiwa mama criteria zivagara waziva kuti kana vasati vambowanawo rubatsiro kubva kumwe kana kuti vari kure nemataun. And also maalbino ndivo vanhu vacho vatiri kuidza kutanga tabatsira iye zvinochiita padiki pati. Tine website yedu yamungaenda pa www.womenofdominioninternational.org. Your www.womenofdominioninternational.org.
Avo vanga vari mukuru wezvirongwa zvekubatsira vanotambura musangano reWomen of Dominion International, Dr. Natsai Zhou, vachitaura vari mudunhu reTennessee muno muAmerica, naMavelous Mhlanganyawi weStudio 7.
Bato re MDCT rinoti richaidza nepose parinogona napo kupikisa urongwa wekumanikidza vagari vemaguta kuti vabhadharire mvura vasati vaishandisa kana kuti vaisirwe maprepaid water meters. Mumashoko aburitswa nebato iri nhasi, MDCT inoti iri kushora gurukota rezvemaguta veIgnatius Chombo ichiti ndo vari kuda kudzika urongwa uhu kunyange hazvo zviri pachena kuti vagari vemaguta akawanda havabvumirani nazvo. Mashoko eMDCT aya atsinirwa nemukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba avaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti vagari havafanirwi kubatwa chibharo paurongwa uhu.
Nyaya yavo yavari kuzviitira ndeyekuti vari kuda kuwandudza mari inowanikwa, asi vagari vari kuti mvura ikodzero, haikwanisi kuitwa zvekuda kutengwa kunzi kunotanga vaibhadharira utatu vaishandisa. Pari zvino nzvimbo zhinji hadzisviki mvura yeguta reHarare. Nzvimbo zhinji kana apo dzichisvika mvura inenge iine tsvina, uye mamitazi mazhinji anodai ariwo atanga kugadzirwa haasi kufamba zvekuti bhimini yabva yaita dambudziko. Ndo pari kuzoita kuti vagari vati kanzuro haifanirwi kuwesta nguva ichitaura nezvemaprepaid water meters. Yaifanirwa kutanga kugadzirisa nyaya dzepombi dzemvura dzinofambisa mvura kuti mvura itange yambosvika kuvagari.
Asi pane chakaipa here vashumba pakuti vagari vabhadharire mvura ndokuti makanzura awanewo mari yekushandisa?
Kubva tichatizve kanzuro inofanirwa kuita pre-metering refuse collection. Hatizivi kuti vanenge vachizvimezha nenzira ipi, nekuti pari zvino vagari vari kubhadhara inonzi fixed water charge pamabills avo emvura. Kuhigh density vanobhadhariswa mari inoita $4, kulow density vanobhadhariswa mari inoita $9.50. Tingati here vagari havasiri kubhadhara kana iyo vachitoigona kuibhadhara? Vari kubhadhariswa zvakare inonzi consumption charge.
VaPrecious Shumba vanoshanda nesangano reHarare Residents Trust vanga vachitaura vari parunare muHarare nantungamiri Nkomo weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevashandi munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu cheStudio 7 Live Talk, titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira. Munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu inoti VOA Shona. Tinodzokurira zvakare Facebook page yedu VOA Shona. Udzai amanisha mwari kuti dzitifarire paFacebook.
Munyori wekutanga anoti makadii kuvashamarari, ini ndinotsvagawo hama dzangu dzekwaKumbula kwaSave. Ndinonzi Jessica Kumbula, baba vanonzi vakashaya gore rapera. Namba dzangu 077-794-7655. Ndingafara mukaverenga yangu tsamba. Kana paine anoziva vekwaKumbula kwaSave, batsirai tete Jessica Kumbula nekuvafonera panhamba dzinoti 077-794-7655.
Mumwe anoti ini ndinonzi Mutulisi Kotama, anotiwo makadii Jonga naBlessing, rambai muchirova basa varume kwasai tete vangu Mai Mapika Mugweru, neve kwazvandasara kumberengwa ndatenda.
Aiva vateereri, semazuva ose nguva yedu ndo ine shanje, asi tinokurudzira kuti murambe muchinyora matsamba kuno kuStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa mushoro inawu zvakare.
Kambani yembozhanhare yeTelecel Zimbabwe inopa hurumende mwedzi mitanhatu yekugadzirisa rezinesi rayo. Kutadza kuita izvi yokwidza nyaya iyi kudare reInternational Center for Settlement of Investment Disputes.
Hurumende inoudza paramende kuti iri mushishi kutsvaga murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara avo vave nemwedzi miviri pasina anoziva kwavari.
MDC Renewal Team yosunga kuita kongresi yayo gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gandhi najonga munhau dzechirungu.